nemazivire amunoita vazulu gore negore tine chirongwa chatinofarura muna Dhisemba chekupa sekucherechedza zvakaitwa namambo Jesu kuti dananai Mwari vakatipa mwanakomana Jesu Kristu. Isu tinopanana zvatinazvowo panyika pano muupenyu hwedu zvingava zvishoma asi chikuru kupanana rudo. Saka tarisipawo rudo tinowanzonanga boka revabhedhlera atingati masenior citizens munyika medu, tonangawo avo vanenge vachirarama vari nherera dzinenge dzichengeta mhuri dzakasiyana siyana, tinoti machild headed households. Tinonanganawo futi nevaya vanenge vachirarama vane kutambudzika pamitezo yemuviri yavo, vatingati persons with disability. Saka ndo vatakanonga ivavo vangasvika 300 pamubhulawayo mese. Chiitiko ichakaitika mubhulawayo pari zvino hasimosimbogaro chiitikawo kwakasiyana siyana. Saka mukana wanga uri webhulawayo chokwadi ndakasvika pakubatwa zvikuru. So umwe anotungamirira nyika, anotungamirira ruzhinji, ichitungamirirawo bato redu rinotungamirira, ndakaona kurwadziwa kunoita vanhu. Mashoko andakapuwa nevabhezera kubva chirungu kema ndudzi dzakasiyana siyana, vanotitaura yakasiyana siyana, mazera akasiyana siyana, nhamo yatisunga kondoko, nhamo ya tisunga ndira dzakondo munyika. Ndakazoona kuti nyika yaomerwa, kuna chikafu, kuna mari dzemarenti, vanhu havana mari dzemuzvipatara.
Mashoko enyu kuvana vezimbabwe pazuva reunity day ndeyekuti kudii?
Vana vezimbabwe ngatichibatana tose tonangana nenyaya yekuti toita sei kubvisa humbimbindoga husveta simba, toita sei kubvisa utongi hwevashoma vanenge vane utapwa hwekurovesa vamwe, kuvhiringidza vamwe, kushaya kugadzikana kwenyika, kukanganisa vamwe mumaruwa. Nekuti chikafu chinopuwa nebato, vanhu vanopuwa mbeu nebato, fertilizer nebato, zvese zvinoitwa zvemapato. Vanhu ngavazivikanwe kuchenga wose, mananga hapana risina mhodzi. Madzishe woita basa rawo kuchengeta tsika nemagariro nemafambiro edu akare echinyakare, kuitira kuti pave nerugare, vasapinda kunoitwa midhibha kana kuti zvimbwasungata zvematongerwo enyika, kana kuitwa zvavo ana chimbwito wematongerwo enyika. Togadzirisawo makereke achibatanidza vanhu vorega kupokana, vanhu vachinamatirwa, vanhu vachinamatira nyika, mabhishopu, maprofita, mapostori, vakuru vanotungamirira, mareverendi nevavhangeri, tobatana pamwe chete nyika yoenda mberi.
Vari kutika imi seMDC hamusina kupinda mupoladho?
Hatidyiwe takasvinura zvematemba. Isu tinoda kutoti nyaya kana iri yekuti tiri kusangana pakati, tosangana pakati panyaya yenhaurirano chaiyo. Kwete iro gungano ravakaita iro kungoda kuresa nguva nokunakidzwa nezvavanonakidzwa nazvo. Saka taona tipoladho hatisi kuzopa takapinda muchinhu chiya, nokuti idariro ravakagadzira kuda kuzama kukakidza MDC.